Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri chikumi 13-2017. MDCT inotungamirwa na Vamogen Changirai inoramba zvachose mashoko ekuti mutevedzeri wemutungamiri webato iri Muzvare Tokozani Kupe vari kushanda na amai Joyce Mujuru nechinangwa chekuti varasise vatsvangirai musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. Vamwe vagari vekwarusape voendesa Bishop Trevor Mananga kumatare vachiti havafanirwe kuvaka chechi yavo panzvimbo ine makuva ehama nemadziteteguru avo. Hurumende inobhana kutengwa kwechibage chekunze kwenyika panguva iyo chikafu chisiri kukwanira nyika. Mugodi weEldorado kumashonaland west wopedza vanhu nekudhirika. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutaura nevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship avo vari kuuya kuno kuAmerica kuswera mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaitsai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redure VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.